Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 27th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the clash between war veterans and President Robert Mugabe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
This is me, and you. My people will have me for yet some time. Like me, I say, well, that's your own concern. I say, I don't mind it. But don't please interfere with us. We are a free people. We are a free people. We are a free people. And keep out of our country.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about the worsening internal conflict in ZANU-PF, in the ruling ZANU-PF party.
President Mugabe told supporters today that he will remain in power despite growing calls for him to leave office for allegedly failing to run Zimbabwe. The president made these remarks at a meeting convened on Wednesday by the ruling party following a bold move by some former freedom fighters last week to dump him ahead of the 2018 presidential election.
The war veterans are claiming that President Robert Mugabe is now a liability to Zimbabweans. Two factions, one allegedly led by Vice President Emmerson Mnangagwa and another allegedly led by First Lady Grace Mugabe, are fighting for the control of the ruling party. The two are said to be harboring presidential ambitions, but they have since denied these allegations.
And so tonight, we want to hear from you, listeners and viewers, your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once more again,
001-202-619-2077. But kwa nzalo mawo veterans amane kahambanga. So kwase kubuya nje amajaha lamantombazana abathize. Lapho abatshele khona ukuthi usakhona kaindawo. Eh nqa lokho ekhona kafuna umuntu omchotozayo. Omchotozayo ngokwakhe lokho.
Asi zwanazwa Gibbs.
Yeah.
Andi kwa kushona ke ndamawo veterans. Asi vazotuma wana wawo manje.
Uri buya abantwana.
Yeah, abantwana.
So amawo veterans abancane.
Eh ayo hanzi name not mirira. If you can send your child to represent you, that's what happened.
Kutwa ke kulondoda lokuthi ong energy mdodi. Ngona uyahlabela njalo ube kubandlela ZANU-PF ehlale sithu ekhukhumeze umongameli. Kodwa namhla ngani bambambe ngomphimbo nje bathi ndoda. Asikufuni lapha. Angikwazi ukuhamba njani. So kuthi ukuthi kukhona ukuchama zomnyama la. Kukhona sibili.
Ndizvozvo Gibbs, hongu vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura zvakare nyaya yemapishapisha anenge ari kubuda muboka revakarwawo nderusununguko pamwe chete nemuZANU-PF. Takanzwa mazuva apera vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachita isita zvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hatichisinei nechekuita navo, hatichavabatsiri zvakare kutsvaga rutsigiro musarudzo dza 2018. Nhasiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kutsigira vaMugabe vaitawo musangano muHarare watinonzwa kuti vazopindwawo nevechidiki wakati wandei sezvataurwa naGibbs kudarika vanga vachitarisirwa vakarwa hondo yerusununguko vachiti aiwa vavo takatovadzinga kare musangano vamuri kutaura kuti vazvirumura kubva kuna vaMugabe takavadzinga musangano kare vaMugabe wakati aiwa ndaanisingazvizivi kuti makatovadzinga kare ivavo Saka tichakupa izuva rekuti muite dzimwe sarudzo. Tanzwa zvakare vanomirira dunhu reManicaland. Muzvare Mandishimene varo zvakare vari kutungamira chimwe chikwata kana rimwe boka revakarwa ndo risununguko vachiti kuna vamugabe tapota dzingai va Emerson Munangagwa nekuti vanhu vari kuvatsigira ndo vacho vari kuda kubvisai pachigaro imwe vamugabe tanzwa kudaro Gibbs kuti ndo zvaitwa naMandishimene kuti aiwa dzingai vamunangagwa
hanzi
vamunangagwa varamba vakanyarira zvavo kusvika musangano upere havana chavataura
kuyazi inyamazana tula kangawo kutwai crocodile
crocodile
handi nekunyamunga yake
hanzi inenge yakanyarira zvaizvo bati
ya so ke sike sizwe laphutha abantu bathini lapha ke mnumzana sinomongameli Malapa Ncube othumeza umlayezelo uthi uma ukhipha umongameli Mgabe ufaka umnumzana Emerson Mnangagwa kufana nomuntu okhipha inkomo uchiya ithole elayo ukuthi lenze umsebenzi inkomo echochayo ichochisa isibaya sonke so vele izano PF kasayifuni ngoba umnqondo wayo uyafana na akulanto ezojinja so what Mr. Mongameli Malapa Ncube is saying here is you know putting Mr. Mnangagwa into that presidential seat and you know after Mgabe is gone it's like doing the same thing we are removing a certain guy that is not wanted by another one that is going to actually go ahead with what ZANU PF was doing so
okay.
He says it's just insignificant what people don't want now is ZANU PF ZANU PF and ZANU PF should actually do away with power so that's what Mr. Malapa is saying we also have Mashume Nomen who says nobody can resist the power of God. Mr. Mugabe faces the Almighty, and I think the Almighty will push him out of the throne. Then we've got Paul Montaco Dolly, who says, war veterans ruled before and not in the future. And then we've got another message from Chablani, who says, Mr. Mugabe, life president, G40 in charge. You know the kikiki?
Oh, yeah.
In social media. Oh, man. The many K's. Eh?
That's mocking. Yeah. It's
that's
a mocking laugh.
Yeah. Then we've got Brian Isifile who says, Professor Jonathan Moyo for president in 2018. This is the final push. Mr. Mnangagwa must go. He must go now. Yeah.
Wambota oranyaye kuti mumwe muyimbi. Anonzi energy mutodi. Tanzwa kuti adzingwa kumusangano ikoko hatizivi hedu kuti vanga vaenda ikoko vamutodi vachimirira vakarwa hondo yerusununguko here kana kuti vanga vari kudivi revana vevakarwa hondo yerusununguko nokuti musangano wanga uri wevanhu vakarwa hondo yerusununguko saka tanzwa kuti vatandaniswa ikoko kunzi havadi kuonekwa hatizivi zvikonzero zvaita kuti vadzingwe Gibbs asi chinhu chinonyadzisa kuti munhu ambenge achitungamira mberi achipembedza musangano wezano PF taiona vanonyora zvakawanda vamutodi zvine chekuita nekutsigira zano PF nekunyombawo vamwe vavanofunga kuti havadyidzana nezano PF
zvino
kana vaakutandaniswa nhasi pamusangano wakadaro zvinhu zvine zvaakunyadzisa Gibbs.
So now we have got some line guests and we are still trying to call them because numbers in Zimbabwe are a problem. We've got Honorable Joseph Chinotimba, who we are trying to contact right now. He's a ZANU-PF MP for Buhera South and a war veteran. We are also trying to get in touch with Mr. Bernard Manyadza, who is a war veteran. I'm told Mr. Manyadza is in now. So he's a war veteran and member of the former ZANLA High Command. He was in Mozambique. Mr. Bernard Manyadza, good evening and welcome to the program. Thank you. Thank you very much for joining us. Chunga.
Vamanyadza tinogamuchirai pachirongwa. Vamanyadza nyaya iripo ndiyo imwe chete yatakambokurukurawo nezvaemazuva apera yekuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vati tave kuzvirumura kubva kune mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaRobert Mugabe. Imi takambotaurawo nemi makatsinira danho iroro makataiwa. Vanhu vakatanga kugunun'una kare kubva tichiri kuMozambique pakadomwa vamugabe kuti vanga vachiita munyori mukuru webato uye mutungamiri webato. Zvii zvatingatarisa pane zvaitikawo nhasi kuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuti aiwa vamugabe havana kwavanoenda ivo vamugabewo tanzwa vachitaura kuti ini handina kwandiri kuenda.
Nekuti consolidation yeresolution yekuVictoria Falls one center of power. No in Gwitai. So it's not even one center of power. We have a good team. Mukatime Boka, Mukatime Party, Amuchina, inner party democracy that over there and ku ini ndo pati inofanira kunge ichito nyaya kuratira kuti zvakarwirwa zvikavhirwa nevanhu vakawanda nedemokirasi zvinotangira mumba charizibhiginge dhomu ndopakadia pachidzisiwa nyaya yedemokirasi kwete yekupusha kunoita autocratic dictatorship nokuti chekunzi one center of powers ndo dictatorship chaiyoaiiuarestifom inoita highest form kwakakuika kukangira sipo zvinhu zvese hakuna chimwe chinofamba bodo ezvirizviri chenuye ndo yatinoda zvazvikuendo of power kutoita ukaunda revolution because revolution yakange iri for democracy neindependence independence yes but democracy no because kusurukuka kunyika hazvive kuti vanhu vayo vasununguka ichiva panyaya yedemokirasi ngoti zvinofanira kuitwa ndechekuti vantu vofanira kusununguka kubvunza zvavanoona mionio kana ikange yakasiyana kucerebrata diversity kaikoko ndo kucerebrata dhemokirasi ka yavatombonyaya kutotaura vanazvitadzida kuna vamao mao vaitaura nyaya yedemokratic socialism kureva kuti kana iri pati inoranwa yakasiyana nekuranwa kunoitwa military izvi zvokuti one center of power zvinoendwa kumilitary at the same time kumilitary kwati zvaivi zvaiko kune consultation dzinoitwa ziya apapange pazina kungonzi agotaura ega achitaura zvatopese one center of power zvatotaurwa ndizvozvo vanhu vochimirira majoti vachiita chavokwavae ionevo imi ndo yakuchemererwa tinozowana chinanzvirwa kubva one center of power kurwira kuenda padzizi neone center of power
asi muri kutaura kanyaya yekuti munotariswa zvedhemokirasi hamufungo here kuti kana vanhu vakanga vati vamugabe rambai muripo pachigaro ndiyo dhemokirasi yacho kupawo vamwe vanoda havo kuti vamugabe varambe vari pachigaro
zvozoitika mai ndezvekuti kana kangati varamba vari pachigaro vaya vanga vachiti ndavachimbozorora maopinion avo iwayaya ndo vanofanira kuenda kunoitwa test kwete kuti ngavadzungwe ndo zviri kwakadhemokirasi moti maopinion avo ngatoenda kunotestwa otestwa mupatika zobva ipapo kubva pasi kusvika kumusono zvotestwa ka mozobva ipapo zvoenda kunyika manji kuti zvozochiitwa here izvozvo zvochitestwa ka ndo dhemokirasi chairo chairo chaivo kwete kuti munhu anotsvaga murupu anotsvaga chikundi chekuti ndochoimbatira zvekuti one center of power rozi vanhu vati vanhu vapi vangani out of how many people possible
aiwa maita vamanyadza ramba hanyu muri parunhare Gibbs is as always talking of one center of power he's saying that's the problem that Zimbabwe has had for the past years that of one center of power President Mugabe being in charge of almost everything he credited them to the military but he said still in the military there are consultations that are made not that people just say this is what is going to happen or these are the laws or rules to follow that's a dictatorship
Now Jonga we've got Mr. Tumisani Nkomo who is an independent political analyst based in Bulawayo Mr. Nkomo good evening and welcome to the program
Good evening how are you
No we are very fine now I guess you've been following events in Zimbabwe and today the president was addressing some people who were supposed to be war veterans but apparently it seems as if most of them may have been some other people so what is your take on exactly what is going on you know and the president further said he's not going anywhere
yeah it's quite clear first of all that those people that are being addressed some of them were school children some were just accidentally picked from the ranks of the unemployed, but it was actually quite clear that most of those people were not genuine war veterans. Mm-hmm. And secondly, again, it shows a lot of desperation because the war vets traditionally and historically since 1998-1999 have always supported Mugabe and the ruling party. So, you know, with the statement that came out a few days ago, this was a panic reaction, that statement. It was a panic reaction to the fact that the war veterans have abandoned Mugabe finally. So really, it shows that he's now running away from his own shadow. As you saw, one of the speakers lambasted Emmerson Mnangagwa. So it clearly shows that the center is not holding, and all the pillars around him, including the securitocracy, are beginning to collapse around him, because some of the workers that are not demobilized, that are still in the military, I expect they're behind that statement, and surely it looks like the center is not holding and things are falling apart from Mugabe and his strongmen.
Thank you very much, Mr. Komo. And I think we are now joined by Honorable Joseph Chinotimba, who is the Member of Parliament for Bugera South, and he's a war veteran. Honorable Chinotimba, good evening, and welcome to the program.
Good evening, good night.
Yes. Yes, good evening. So thank you for joining us.
Yes.
Vachinotimba, tinonzwa kuti nasi maswera muri mushishi rekugadzirisa zvinhu. Zvichitevera mashoko akataurwa nevamwe vari musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, yekuti aiwa tazvirumura kubva kuna vaMugabe. Tanzwa kuti pamusangano wanhasi pabuda mashoko ekuti aiwa ivo vakataura izvozvo, kana kuti vakanyora community iyoyo, vanhu vakanga vakatodzingwa kare musangano. VaMugabe vachiti aiwa tichazokupai zuva rekuti munge muchisarudza utungamiri hutsva. Mungatitsanangurira kuti zvii zvatora nzvimbo?
Jonga, ndiri kutaura naJonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri, ndakakuudza iwewe kuti izvi zvekutamba nemadhaka izvi vasina mvura. Last week ndakakutaurirai kuti aiwa vana vadiki yavo, vana vakafanana nana Tendai Biti, ukaona vabva mupati waparara. Saka ava vana vakanyora ava ndakakuudzai kuti hakuna zvakadaro. The real war veteran we are there. Hakuna real war veteran inobva pana baba wayo kana mwana anobva pana baba wake. Just because paita nzara paita kuti baba ndichakudii, kana wakriticizwa, kana kuti waziva chibva panapa undobika uko wocha baba ndichakudii nekuti mandibikisa, mai ndichakuitii mai nekuti mandibikisa. Ndo zvaitaura vaMugabe nesu kuti aiwazve, ko ivo vana vacho ngavachiuya zvepano kana vaine masimba wakuti hachakudiye vaMugabe. Vachitaura pano hapana abuda. Chiuyai muchidudze kanyaya yacho yamuri kuti hapana abuda. Saka ino, you can't say if a bull rinoonekwa nemavanga. We ndine zibhuru kumusha kwangu uko. Ukaona rabuda chozvo choriona raane mavanga ratungwa-tungwa ito zvekuti ibhuru. Zvino zvimabhuru izvi zvinoti kana zvaakutsvagwa hazvichaonekwi, haasi mabhuru. Saka iwo musangano waitwa iyowo taida kutsvaga kuti bhuru nderipi. Zvino tazoona vaMugabe ariro bhuru guru chairo pamberi pemamwe pazibhuru.
Aiwa maita vachinotimba. Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vabuda, ndohama muchitarisira here nokuti tainzwa kurudziro yekuti mao veterans anga achipinda musangano iwe?
Uwandu hwabuda unoziva kuti the war veterans, the war Zimbabwe, we are now left with almost about 38,000 plus. The war veterans who are still alive is 38,000. Plus, vana vavo, vana vemao veterans, they are almost about 20-something thousand. Plus, madzimai avo, they are almost about kuma vato madzimai acho akada kutoti pfure mao veterans acho. Nekuti vamwe vakafa vachisa madzimai. Saka we were thinking about nemadzimai edu, nevana vedu, tatichifungira kuti tinosvika kuma almost about kuma 78,000. But the number which was there is almost about kuma 30,000. Look, nekunze kwazara 40,000 lasika.
Aiwa panga paine huwandu vachinotimba. Regai tinzwe kuti vamanyadza vanoti iwo kune zvataurwa navachinotimba.
Wanzwa here nyaya ndataura kuti vana vedu madzima edu nesumawo veteran
ndizvozvo
handitika tese apa tirimawo veteran tese wega takaenda ku wakaenda ku hondo kana kuti mudzimaenda kana murova ndiri pano kuti mukadzi wa mugabe ndi first lady mukadzi wo veteran muwo
veteran mwana wacho ndiwo veteran
ndiwo veteran nokuti murgi wenhaka yababa wake taharegezi chinhu kana atinga achibata
aiwa regai tinzwe kuna vamanyadza kuti vanoti ine mashoko ataurwa navachinotimba
ndingadignifyeri mashoko ekuti mwana wo veteran
amenu ndinovimba kuti nhare yava manyadza inenge yadona
gibsmanyadza uyo unoti manyadza ngoupiko uyo wokamakoni hero
aiwa uyo anonzi ainzi munguva yehondo pakachipoera wenyu uya uyo
oho uyoyo
ehe
uyo kana ndichinge ndamira vanoziva kuti komre chinozvamira havavanzi kuda kupikisana neni nekuti ndiri mukuru wavo by venture of the national leadership yendinayo and I'm a member of parliament saka kana ndamira kudai havavanzi kuda kupikisana nachinotimba because chinotimba munhu asina kwaakarerekera chinotaura sezvazviri
ndosaka nhare yavo yabva yadonha vasvika kutaura navachinotimba asi munguva yehondo vanga vari pamusoro penyu
havana kutya manyadza haana kutya asi andiremekedza
akuremekedza
nekuti wamuzwa wachi andiremekedza kuti handingapokana nako mune chinotimba vane vamwe vavanopokana navo but kuna chinotimba bodo sector of the war veteran respect me kana ndaakutaura
orit vamanyadza vadzoka vachinotimba vamanyadza tine urombo nhare yadonha muchitaura ndiwe endererai mberi
ndina kuvhunduka mache vatinotimba nzvimbo yavavhunduki vatinotimba hatitova zvinhu chandoda kukukomenda chete panyaya yemahovetereni ndinoda kuti ne kana tichida kuita nedignity yakakwana hatirangarire vanhu vakaita sanakomredhaizodharibwa wokutangatangavo tirangarire zvakaita vanakomredhi gwauya vanakubvisa gwauya vamwe magogodera vakanoterwa kuna naitumbi kumbeu nevakanoterwa kuna naichituko nezoni kuti opinioni dzavo dinofanira kunge dzichirespektwa kaitaure nyaya iyi zvinehudzamo nekuti zvikange yakosvika palevho yekungovaimoshina yekuti ini ndinofanira kuti ndionekwe kuti ndinonyaya yekusapota maningi nyaya iyi sakuzezikaziya nokuti mafounding values kubvira zvichiri kuna nandp kusvika tazvosvika kwakabombazwa paafrican national union mavhalio okutangatanga akange ari one man one vote inofanira kunge iyo munzvimbo dzezvose zvatinoita izvi zvinonyadza kuti kana munhu akange autoda kutaura zvakati ozwapanduka ngaabve ngatizvide tiraitirai zvakuitwa painenge yapawa sirago haitisiri nyaya yekuobzeva mafounding values ndosaka muchiona paine gakava riri kumusa zienda nekuenda vanateura navo mavo veterans avo akaita na73 hondo ane makore 70 sezvezvo vana comrade dimis ava vatovaharawa vati kutaura vana comrade gwauya ava vatoharawa nevamwe variko vakatomwanda vachose kuti kange tikaita kutaura nezvenyaya iyi ngatipei hudza munhunosvika omazwa kumakomandaziwa yayo kana pakange pasina izvozvo tati ngatimanyirirei kungonoti vaunganidzana ndavapi tobva tatinge vana vedu ngavafanire kunge varipo nakuti ningotaura kuna vachinotimba kuti vamwe vana vedu ndo vari kutova vazvachose nenyaya yekuti madhigirii vanavo vamwe mazvii mane asi mabasa hapasina vanhu vochikonzesesa vachibva
vamanyadza regai tiedze kufonerai zvakare nhare yenyu inenge iri kuti endai chidzima regai tikufonerei
zvakareregai
timbopamukana kune muteerera watinaye tichifonera zvakare vamanyadza bata yanyu vachinotimba
let's get a caller chonga
just
give us a second honorable chinotimba want to take a caller sinomnumzana ke umwale lapha ecingweni osewange baba mwale ungawutshona njani
ya sitshonetshone njani
sitshonile kakhulu ye ungathini ngodaba lolu olusegudwini fod
hayi kunzima kakhulu lokho
chasisa
khonaedamandla ngilanzalo angilangana ngilamandla lapho angingangilaleli uhlelo lolu kakhulu. Uyabona ukuthi okunye kudingeka ukuthi uNkulunkulu engenele kulokhu udaba olunjelo, angazi ukuthi ingathini.
Kodwa wena ubona ngizani ukulwisana khonokho kuphakathi kwalaba abalwela inkululeko lo mnumzane uMgabe, kuya ngaphi khonokho nxa usukhangele wena?
Ya, kakhulu njengami mina ngincane ngizelwe khonapha khonapha ngama-83 kodwa eyi ngizimanyana ngabona ukuba wayela 5 years wasegeza izandla wanikeza abantu. Eyi, so thina singapha kulobu zimba noma nginje lapha eZimbabwe wanje ishiphele nzima ukuthi usele ukuthi uNkulunkulu akangene nanjani ngoba hhayi sidlala nzima. Hhayi, hhayi ngazi ukuthi ngathini lo uNkulunkulu aliba angangenela, sithemba uNkulunkulu kuphela lapha eZimbabwe. Azi ukuthi ngathini sithi sigaba kunzima la.
Ye, kodwa sizwile ke umongameli Baba Mwali umongameli ukhulumile wathi usakhona ngayindawo, so wena ungathi ngakhonakho?
Amanye nxa kunjalo kuyathisa phela. Ngithemba ukuthi ngingakathesi kuyela ama-free and fair election njenga-next year 2018 ngikhatshana ukuthi singafika sibile lapho abantu behambe eZimbabwe kunzima.
Singathi kona ngapho
ezeyibala sibili ngoba nxa uNkulunkulu engabekanga izandla
ye ungathi okuhlupha kwini mali, okuhlupha kakhulu kwini kona?
Ayikuvumela nje njengo-2008 ama-election ucwangirayo wawina free and fair bamnyalela, so kuyamangalisa lo kuntu uhamba njani. Aluba warula vele aluba konke ku-right, nxa engarulanga kunzima futhi ngakuthinya ubaba uMandela waphunga urula 5 years kuphela wanikeza umuntu ewinile kodwa wanikeza omunye, yibo ilizwe lingani lihle, but lapha kuzama ukubonisana kuyalwiswana nxa kule dali vele kuphela igazi akuna nto engahamba kohle emhlabeni, but singalalelana sigezelana izandla ngibona ngani kuyabangcono kakhulu. Into engiyikhuluma leya sithi mina yimi engikhona apha engikubone wange lapho kuthi uhambayo kulo bunzima obukhona.
Ye, ubuzima bangikhona ngobani?
Abantu bakhathazeka.
Ngobani ubuzima bangikhona?
Kuphila kakhulu umsebenzi akula.
Oh, okay.
Hayi, zakula abantu ngabale 1% khona ukuyaphuma umuntu wavela khatshana la enxa ukuthi flag yesterday emakomo. Bokunakala about 3 ama-operators. That was about 38 ama-operators. So ikhiwa la manga, la mali ifika lapha lahleka la mali akhangela imoto ukuthi kuzima la. Manje nizayenza njani nangenxali yi-38 singasabali nama-drivers, ama-operators, they were about 38.
Hayi ke siyakuza izikhalazo zakho ke Baba Mwali, silethemba ukuthi kuzalunga ngelinye ilanga. Sibongele kakhulu baba.
Siya into engakhuluma ukuthi yathethi ninje ngicabanga ukuthi aluba kungaba lelinye ilizwe nje kungekho kungela bantu nje kuthiwa abafuna ukuya kwelinye ilizwe njenga-out okungela bantu siqalise enye into siyane lakwakwalaba, mbona ngani kungaba ngcono.
Hayi siyakuzwa kakhulu ye. Sibongile. Ye, siyakuzwa kakhulu baba. Hayi sibongile kakhulu Mali. Ungathinela kusasa. Ye, so that was Mr. Mwale. He says he's a very, very powerless guy now. Because he doesn't know what to do. And the president should have actually handed over power to somebody else. Maybe a few years after he took over, you know. And it says free and fair elections should be now, not in 2018. And it says it's too far because there are no jobs and people are suffering, basically. So we wish to say goodbye right now to our radio listeners, as we will now be streaming live on Facebook and at voazimbabwe.com, www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com, and www.voashona.com. This is Kip Stuber in Washington, D.C., saying stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.